Yaya kusungwa kwamai Cecilia Alexander ino expose nyaya yatagara tichema nayo yekuti Pismas ngaidzokere kumembership. Madecisions epublic service medical aid society anofanira kunge achiitwa nemaannual general meeting sezvakanyorwa mubumbiro remutemo rePismas. Dambudziko rakangoitika kuPismas nderekuti simba rose iri rakadzimara ratorwa nevanhu vashoma vakatanga kuabusa simba iri. Mukatarisa Pismas yakasvika pakuluza mari dzakawanda. Munoona pane imwe nguva Pismas yaitora $250 million pamwedzi woga woga. Asi nemazakwatira emari ese iwayo yakasvika pakudonha vanhu havasikwanisa kurapwa. Tonzwa kuti mai Cecilia vanga vari mumwe wevamwe vaitora mari vachisungwa pamwe chete neanonzi anga ari deputy webhodhi ravo. Hazvinyanyoti fadze kana nyaya idzi dzikasakwanisa kunyatsoburitsa kurasika kwakaita mari nekumanikidza kuti vakaba mari idzi dzidzoke. Uye tiri kunyanyokumbirawo kuti vese vanenge vakanongedzerwa kunzi vabe mari vasungwewo sezvaitwa mai Cecilia Alexander, zvisazoite sekunge pari kutagetwa vamwe vasingadiwe nesystem.
Imi seatuzi munopinda papi panyaya yekusashandiswa kwemari zvakanaka kupublic service medical aid society?
Mamembers edu varairidzi ndiyo masubscribers ekupublic service medical aid society. Mari dzose mainvestments ese aiitwa nePismas aibva kumasubscribers anosanganisira mamembers edu. Ana Cecilia Alexander vanga vakatoiswa ikoko vachigara mubhodhi vachinzi vari kumiririra bandiko revashandi. Zvino kana vachinzi vakazotadza kufambisa mari zvakanaka zvinoreva kuti vakatobetraya vashandi vacho vanosanganisira mamembers edu. Saka kutsutsumwa kwedu kuri kubva panyaya yekutambura kwaakuita mamembers edu achishaya health care ivo vaine mari dzavo dzavakabvisa makore akawanda.
Sei matora matano iwaya matora ekunyora gwaro rekunyunyuta iwo amai Alexander vasati vawanikwa vaine mhosva?
Pari zvino hapana matano makuru atati tatora isu. Tangozivisa vanhu kurwadziwa kwedu kana tichinzwa nyaya yekubiwa kwemari kuPismas panguva yekuti vanhu havasi kukwanisa kurapwa. Tichaenderera mberi sekutaura kwatiri kuita kuti tichifollowa maproceedings tichida kutonzwawo defense yamai Alexander, nekuti mudefensi mavo tinoziva kuti tichawana umboo hwakawanda hwekuti mari dzaimbobiwa sei. Kurudziro yedu ndeyekutoti Pismas idzorerwe kuvashandi paya vashandi vaite annual general meeting. First annual general meeting inofanira kuti itogadzira commission inono investigator kudyiwa kwemari kuPismas.